Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 13/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeIran opinda muZimbabwe kuzoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Aimbova mutambi wetsiva nemukurumbira pasi rose Floyd Mayweather asvika muZimbabwe nhasi. Bato rinopikisa reCCC ropomera mapurisa mhosva yekuramba achishungurudza nhengo dzaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi vasvika munyika nhasi murwendo rwavo rwekupedzisira rwekushanyira nyika nhatu dzemuAfrica. Iran sevamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe yakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika nenyaya yekutonga nedemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kushanya kwa varaisu kukuruko ya panguwa hii pasiri norisi na kugadzika na nekuda kwe hondo ilipakati pe Russia ne Ukraine. Irani ilikupomiru wa mwosho ya kubatila Russia nende geze hondo ze mando ya madrones ukuo Zimbabwe yoyinota isi kutora divi panyaya hii ichinzi nenya anjumini ya zezu matongiru wenyika inotigira Russia mwondo hii. Irani ne Zimbabwe zine watunga miri wakati miru wa shurangu ne Amerika ne zimwe nyika vachupomiru wa mwosho ya kutonga ne demo. Asiva chitaura mshure mekunyurila na shubumira no gumine juhiri motunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa vati wakavate mira shurangu wa wafari kuona wachibata na shavarati zanasi
It is critically important that we to the victims of Western sanctions
Zvakakosha kuti isu vananya kukuvadzwa nezvirango zvenyika dzekumadokero titaurirane vakaisa zvirango izvavadi kuti titaurirane asi nekuda kuti tese tiri mavictims zvakakosha kuti tivaratidze kuti tese takabatana
vatiwo vanoda kudzidza kubva kuIran kuti zvisinei nezvirango izvi vangaramba sei vachisimudzira upfumi hwenyika vachitaura nechirudzi chenyika yavo mutungamiri weIran vaIbrahim Raisi vatiwo chinangwa cheukama hwavo ndechekubvisa zvirango zvakaisa kane vavengi kudzosera shure budiriro yenyika mbiridzi pamwe nekushandisa umisha wechimanje manje kusimudzira budiriro vatovanda kuona zvibvumirano zvaitwa nhasi zvichibudirira asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye munyaya dzebudiriro vajoi mabhenge vati kushanyirwa kweZimbabwe neIran hakuna chakunochinja muupenyu hwevana veZimbabwe vachitokama uhu wava nemakore huripo kubvira mushakabvu Robert Mugabe vachiri kutonga
hurumende iripo yava Mnangagwa haina donjo kana kuti policy yekuti ingange iri yaisimbiswa na Mugabe yainzi look east policy policy iyo handiyo iri kusevenzeswa na Mnangagwa Mnangagwa vari kuti Zimbabwe is open for business saka vanofanira kuti vatambe vakachenjera nekuti business racho ravanoda havafaniri kuzonya kurerekera kune dzimwe nyika dzinogona kunge dzichionekwa sekuti dzine divira dzakarerekera nyanyanya panguva ino hondo yeku Ukraine iri kuonekwa sekuti ihondo iri kunyanya kusundwa nava Putin saka vese vanenge vachizenge vachiita ushamwari nava Putin zvakafanana na iyo Iran ishi vozoita ushamwari nedzimwe nyika dzemuAfrica vanogona kusorera nyika idzodzi kudzipinza muna Taisireva
nyanzvi mune zveupfumi va Victor Boroma vati tarisiro ndeye kuti kushanyawo kukunzo unyadze kutenga ni kutengeserana.
Isireva na ve Zimbabwe dee kutikushanya uku pabude unyadze kutenga ni kutengeserana ya tino titrade pachurungu kuvurwa kwe makambani kana kufamba kwe mari ya tino investment uye udiriro kune zinu zinoshu irwane rujinji zakaita sekubata na kugadira magetsi kana kupamikana kwe mabizimus kutuwa tengese kunyika ye Iran ya tino export facilitation ni access to market ni kukopa osu wakanaka zinoitu kwa ni urumende Iran kuzizaru wazayo
mumwe mutsigiri wa baturi za NPF angari ku airport Gift Machando angaba kushitungiza atiwo kujikiza nani zimwe nyika seshulikutu kwa navamu nangagwa kwa kakosha
fani mabasa akawanda kuno kujikiza na kwa zimwe nyika kwa sababu kwa zimwe nyika kuno uzo mabasa kuno uzo kushamari kuno uzo sikaze kuno kuchiwona kuchikaze kuno kuchakamiro sene kuno
varais vashanyiro Kenya ne Uganda ndaka mirira Studio 7 Marare ndini Rutendo Mawere.
Rwendo rwe aimbove shashaitsi vaine mukurumbira pasiro se Floyd Mayweather rwe kukonzera mutauro wakanyanya munyika nekuda kwe vakaronga kushanya kwake vanove nhengo yezano PF uye vakabatwa mumambure ekusafambiswa zvakanaka kwegoridhe munyika neAl Jazeera vasikotisa kupwanya. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Mayweather asika nyungwa za 8:30 mangwanani pa nandereendege ye Robert Mugabe International Airport apo abatana Wamanda Dance Troupe mukuimba nemukutamba. Kunyange padande mutande rake Mayweather arikuti auya kuZimbabwe pasi peurongwa hunonzi Africa Tour. Vamwe vanoti vanhu vakamukoka vakaita senhengo yezanu PF vasikoti sakupwanya vari kumirira bato iri musarudzo dzenhengo dzedare reparamende hadzina kunyatsochena. Vasakupwanya vakadomwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera semunhu ari kuita uhori hunotyisa mukutengesa goridhe renyika kuDubai. Mashoko aya atsinhirwa nemukuru wesangano reCenter for Natural Resources vafarai maguhu.
Kushanya kwa was Mayweather wako kwa na was kutisa kupukanya chinu chinoonya zisa chitari samari ili kushandiswa va Mayweather wana kuuya nendege inoshandisa veru jinji wawu ya ne private jet ravo zuchuonisa kuti papuda ma millions ema US dollars dai mario yo yanga ili kushandiswa kana kudevelopa kumabuku nekutafara iko uko kugadzira ma roads kuita sei taiti pamwe zvine musoro pane zvinhu zvichasara zvirimo mucommunity even my elections auya akaenda. Asi izvi zviri kuitwa izvi zvinonyadzisa, zvinoratidza kuti nyika yedu ine mari asi kuri kuendeswa mari yacho handiko.
Gweta rinomirira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudzawo Studio 7 kuti kuuya kwaMayweather kuZimbabwe kunokonzera mitauro sezvo vakuru venyika vachipomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu.
Kuenda kwaMayweather kuZimbabwe achingava chinhu chiri chakashata, but tikuona kuti iwo mabatirwo avari kuitwa kuZimbabwe ne hurumende yacho kana kuti ne bato rezanu PF zvinoita sekunge vauya kuzo indosa zvimwe zvirongwa zvezanu PF. Iko zvino tinoziva kuti nyika yedu yeZimbabwe iri pachirungu polarized nenyaya dzematongero enyika. Kodzero dzevanhu dziri kuchikorwa nezanu PF nehurumende, and zvinhu zvakawanda zvatikuona zviri kuitika.
Asi asvika Mayweather haana kupiwa nguva yakareba aine vatori venhau uyezve kutsanangura kuti afambirei kunze kwekuti ari kufara kushanya muAfrica.
Zvinongofadza kudzoka kumba kuAfrica kuzoonana nevamwe. Ndinovimba ndichadzoka zvekare.
Asi chashamisa ndechekuti hapana mutambi wetsiva kana nhengo imwe chete bhodhi rinotungamira tsiva reZimbabwe Boxing and Wrestling Control Board anga aripo pachitiko ichi. Akafanobata basa remukuru wekumahofisi ebhodhi retsiva iri muzvare Priscilla Kadungure vanoti havane ine zvekuita nekushanya kwa Mayweather asi kuti vanongove vakokwi nyaya iyi. Mongorori wemutambo wetsiva vaGilbert Munete vanoti kungove muZimbabwe chete kwa Mayweather kunobatsira kusimudzira tsiva munyika muno.
Kuya kwake semunhu ane zita yezvekutambo kwetsiva pasi rese is an influential figure, munhu wekuti kana ivhiri mwana mudiki anoziva kuti kuna Mayweather. Saka vachinge vamuona kana ivhini kunzwa nyange vari kumareserva kwavo ikoko kungonzwa kunzi akambotsika muno muZimbabwe, zvinovako pfungwa kana shungu dzekuda kuti vange vachidini vachienderera mberi nechine sport yeboxing iyoyo.
Asi mutsigiri mukuru wetsiva vaMyros Majindu vanoti vanovimba kuti zviri kuitwa izvi ndezvetsiva uyezve hazvinei nezvematongerwo enyika.
Ichunhu chakanaka but chivimbo chatinoda kungodzidzisana ndechekuti wani chunhu chinonzi boxing hachinei nechikuita nezvepolitics. Pane zvepolitics tinozvisiya pasaidi.
Asi vasakwanya vakasimbisa kuti kushanya kwa Mayweather kwakabva paushamari hwavakavaka apo vakasangana pakushanya kwavo kuUnited Arab Emirates. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti mapurisa achiri kuenderera mberi achiri kanganisa kuita misangano yaro nekusunga kwariri kuita ndinodzokorora nekusunga vari kukwikwidza musarudzo nevatsigiri varo. Izvi zviri kuuya kunyangwe mumwe mukuru wemapurisa anoona nezvesarudzo akaudza vatungamiri vemapurisa mumatunhu emunyika kuti varegere mapato anopikisa achitsvaga rutsigiro murunyararo sezvo zvekuvarambidza zvave kusvibisa zita renyika. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti nhengo dzaro mbiri dziri kuribiririra musarudzo senhengo dzeparamende mumasvingo eBen nemasvingo West. Vabatani mureri navaparadza egasa vakasungwa nezuro apo vaitsvaga rutsigiro vachitenderera mudzimba dzevanhu. Vaviri ava vakabhadhariswa mari yechibatiso. Vamureri vaudza vatori venhau kuti vakasungwa pazvitoro zvekwaGomba mudhorobha remasvingo.
Tasvika kuLaw and Order ndokwatakanzi tiri kuchaja ini Section 7 yemopa subsection 5 nokuti kwai maita process isina kukiriwa kumapurisa. Akagaramo kuda kwe 2 hours nokubva vazodzoka futi kanzi acho avo kutadheni ndecriminal nuisance.
Vaendera mberi vachiti vanoona sekuti ZANUPF ine ruoko mukusungwa kwavo.
Tiri kuona kuti kurambidzwa kwatinoita kutsvaga rutsigiro ZANUPF ine ruoko mukati mazvo nokuti takasungwa kudero paitoitwa noise nive ZANUPF vachidarika nepaLaw and Order pamarobots pasi hapana kana mupurisa wakandovasunga.
Izvi zvatsindirwawo navagasa ava vati sarudzo dziri kukanganiswa nemapurisa neZANUPF.
Times is an election, vamwe vari kukambena. Ground ready is not even politically. Our campaigning, our door to door has been interrupted day in and day out. Tiri kumiswa 3 days ago. Takamiswa zvakare tichida kuita road show ward 1.
Taurirwe wemapurisa amasvingo assistant inspector kuda kwache dzewa vati vasati vanzwa nezvenyaya iyi nekudaro havakwanisi kuti padivi ravo.
Handisati ndasangana nawo zvekaindi kunotarisa handisati ndasanganawo nawo.
Asi mutauriri webato rezanupf mumasvingo vapepuka ichiwewe vati manyepo sezvo vasina simba rekuudza mapurisa zvekuita.
Hatina simba rokudzivisa mapurisa kuita basa ravo nemazvo uyezve anoronga CCC kuita musangano haitizivisi vanozivisa kuzivisa kumapurisa. Saka ikodzero yemapurisa kuita basa ravo nemazvo.
Mashoko aya anotendirwa nemutauriri weZANPF vaChris Mtsanga kuti havaudze mapurisa zvekuita. Asi hasi mapurisa ose ari kukanganisa neTPC. Vanezoni chamisa nhasanga vaine musangano kugokwesa same uko vati mapurisa avabata zviri nani sekutaura kwaita mutevedzeri wemutauriri webato ravo vaOstalo Siziva.
Tora kutenda oso mapurisa enzvimbo nekuchengetedza runyararo nekuti munoziva kuti patechienda ZANPF ingada kuita musangano ipapo. Asi we have been received well and treated well by professional police.
Vasizva vati vachamisa vanga vachitaura nezvekusabira zvakanaka zvezvinhu munyika.
Of course vachamisa vataura nyaya the crisis iri munyika munyaya yeupfumi zvikuru sei kuno munoziva kuti varimi vanga vachirima cotton kuno asi vachipiwa mari isingabhadhari $40 haisi mari inotenga munoziva kuti vanhu vaibhadhara ma $200 pabhero. O plus, saka ndozvinhu zvinofanira kugadzirwa muhurumende itsva.
Zvichakadaro, mutongi wedare rinotonga, makakava esarudzo kana kuti electoral court Masvingo, vaStanislas Zisengwe, nezviro vakasendeka parutovo mutongo wedare renomination court wekuramidza nhengo yeTCCC yeward 4 kuzvishavane muzvare cherita Mugoda kuti vamirire bato ravo pasarudzo dzegore rino. Gweta ramuzvare Mugoda, vaLeopold Mudisi vaudza Studio 7 kuti.
Tikatora nyaya yacho kuenda nayo kuhighcourt, kuelectoral court, tasvika kuelectoral court, akaona kuti zvaanga aita zvanga zvizvo. Pamberi pedare vakabvuma kuti shuwa vana vakakanganisa dare rikapa mutongo wekuti ngaanokwikwidza. Ndo zvakaitika.
VaMudisi vanoti muzvare Mugoda vakanga varambidzwa nedare renomination court vachinzi mapepa avo akanga akasainwa nerunyoro rwakasiyana nezvavakapuwa kuZEC neTCCC. Ward 4 ndeimwema ward akanga atoturwa neZANPF isina kukwikwidzwa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI nerimwe rinorwira kodzero dzemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika reWomen's Coalition in Zimbabwe nhasi aita musangano muHarare nemadzimai kubva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vachizeya nyaya yemhirizhonga kumadzimai munguva ino yesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni.
Chirongwa cheround table changa chiripo nhasi uno chiri kutarisa pamusoro pemhirizhonga dzinowanikwa nemadzimai mupolitics kunyanya nguva dzemaelections. Changa chiri chirongwa chaunganidza masangano akasiyana-siyana, mapolitical parties, machurch nemacivic society organization members vaungana kuti vazeye kunyaya iyoyi. Takatarisana nesarudzo dziruda kuitikwa idzi.
Icho chimiro chimborimo munyika pari zvino chakaitawo sei takatarisa nyaya yemadzimai nemhirizhonga mune zvematongerwo enyika?
Ongororo dzaitwa kumashure uku dzinoratidza kuti madzimai mazhinji vari kutadza kupinda muhofisi kana kuti kuvhoterwa pamusana pokuti vanotya mhirizhonga dzinosanganikwa nadzo kana mtawa kuenda musarudzo. Vanombunyukidzwa, vanotukirirwa, akada kusumudza musoro kuti ndakuda kuita member of parliament. Mungwana unozwa zvakunzi haana murume akadai zvichingosiyana-siyana. Saka yanga iri nguva yekutarisa zvinhu zvakada saizvozvo kuti zvoitwa sei kuti madzimai ange anoitawo participate mupolitics.
Tichitarisawo kuti sangano renyu riri mune rinotarisisa nyaya dzesarudzo idzodzi zvakanyanya, zvamuri kukurudzira kuti zviitwe ndezvipi?
Tiri kukurudzira zvinhu zvine chitsama. Chokutanga, dai waro mutemo waiswa mutsva wokuti vanokwikwidza musarudzo vasabhadhariswe muripo wokuti vakwikwidze musarudzo. Vanzwa kare nokubhadhara mateks. Tokurudzira kuti mitemo inge yakasimba kuti violence against women munguva kazhinji dzesarudzo inge inostopwa. Mitemo iripo tirikuona kuti haina kunyatsosunga, ende kusasunga kwayo ndokuriita kuti mumapolitical parties medu uyezvo munyika medu munomu tirambe tichiona mhirizhonga yatiri kuonai iri kuitwa takatarisa nemadzi.
Sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weka yeAmerica vaJoe Biden vari muHelsinki nhasi kuti vaite musangano nevatungamiri venyika dzemuNordic nekurumbidza Finland nekuva nhengo yeNATO. VaBiden vachaita umwe musangano nemutungamiri wenyika yeFinland vaSauli Niinisto vasati vaita musangano nemutungamiri wehurumende yeSweden vaUlf Kristersson, mutungamiri wehurumende yeNorway vaJonas Gahr Store, mutungamiri wehurumende yeDenmark vaMette Frederiksen uye mutungamiri weIceland amaya Katrin Jakobsdottir. Musangano weUS Nordic uri kutarisa nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze, kudzivirirwa kwenyika uye umizha wechizvino zvino. United Nations inoti mitumbi yevanhu makumi masere nemisere yavanikwa iri muguva rimwe chete mudunhu reWest Darfur kuSudan. United Nations inoti vakafa vanosanganisira verudzi rwechi Mausalet. Chikwata chakapandukira hurumende cheRapid Support Forces chinonzi United Nations ndicho chiri kufungidzirwa kuti chakaponda vanhu ava mwedzi wapera. Nyaya yekurambidzwa nedare reElectoral Court kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kwavaSevia Kasukuwere vachinzi vakapfurikidza nguva inotarwa nemutemo wesarudzo weElectoral Act yemwedzi gumi nemisere kana kuti 18 months vasiri munyika yasimudza mutauro mukuru vanhu vakasiyana-siyana vachipa pfungwa dzavo. Vamwe vari kuona danho redare iri riri rimwe rematanho anonzi ari kutorwa nebato reZANU-PF pamwe nehurumende rekuburitsa naro mudariro vanoonekwa sevangabvutira chimuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kana kupatsanura mavhoti mubato reZANU-PF. Asi vamwe ndo vari kuti mutemo unofanirwa kuteverwa zvisinei nekuti munhu abuda mumba maani, vachiti vakasukuvere kana vakatyora mutemo weElectoral Act havafanirwe kukukwidza. Magweta vakasukuvere anonzi akatopikisa nezuro mutongo wedare reHigh Court uyu kudare reSupreme Court zvichireva kuti vachiri mudariro kusvika nyaya yavo yanzwikwa. Asi havasi vakasukuvere chete vari kunzi vari kushungurudzwa. Bato reCCC riri kuchemawo kuti misangano yaro iri kuvhiringidzwa pamwe nekurambidzwa nemapurisa achishanda neZANU-PF, kunyange hazvo mapurisa nebato reZANU-PF vari kuramba zvipomerwa izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi yekurambidzwa kukwikwidza kwavakasukuvere, Tabata vari kudivi rechikwata chavakasukuvere vaGodfrey Senengamu pamwe nenhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii nezviri kupomerwa bato ravo reZANU-PF zvekuti riri kushandisa matare kuvharira kunze vanopikisa.
Tinoona kuti zvakataurwa necourt yakagara pasi vakashandisa mitemo iyo nenzira dzinofanirwa kunge dzichitarisirwa. Hakusi kuda kweZANU-PF, ZANU-PF hainei nechekuita nemutengo wakapiwa neHigh Court. High Court yakazviona kuti izvo nemutemo iyo wakanga usina kutedzerwa nemazvo.
Vatsenengamo, nyaya iri mudariro yekuti vakasukuvere vakunzi nedare havakwanisi kunge vachikwikwidza.
Ndinotenda nemashoko ataurwa namukoma wangu vaMandaza. Bati vaMandaza vanozviziva kuti utungamiri hwavo huripo pari zvino uriko mbunikiza leru jinji kunyanya vatira ulirani nuru mende ilipo vachipikana nayo inaita hizi ichiza makushanta mtemo ni kumunyerora mtemo munozi zira wana vizi mbabwe uye ini munozi zira mandaza nini mkoma wajonga kuti munu anonzi anofanira kunge ari registered voter yeti yakacherechedza ikaona kuti vakasukuere vachiripo pagwaro rekuvhotesa rinonzi voters roll and vari kumita marequirements ese anodiwa nemutemo kuti vange vachikwikwidza. So nhau yekuti vakasukue havasi kugara muzimbabwe haina umpowo hwakaendeswa kumatare hunotaridza kuti vakasukuere vanonzi havamo muzimbabwe kana zviri zvekusawanika muconstituency dai chibata munhu wese nekuti vamunangadzwa havagari kukweko kusheud kwavanonovhotera vanogara panumber 1 tendamberi
vamandaza pane umbo here kuti vakasukuere havasi kugara munyika
zvinozivikanwa zviri pachena kuti vakasukuere vari kusouth africa izvo zvinhu zvinobva zvozivikanwa mutemo uri pachena iwo uri kutaurwa namunhu wangu Cunningham uri pachena unoti munhu anofanirwa kunge ari resident yemuzimbabwe ari registered voter electoral act inoendera mberi ichitiyo kana munhu agara ari kunze kwenyika continuously for 18 months anobva abviswa pavoters roll hongu angadaro akanga ari pavoters roll vakasukuere asi izvozvo hazvireve kuti havanga asingagari kunze for continuously for 18 months saka ivo vaedza ndo vanenge vaita sezvokuti vanganzi vanotora mavhoti kubva kuzanupiyo
vatsenengamo hanzi ngoburitsai humboka hwekuti vakasukuere havana kugara kunze kwenyika kwenguva inodarika iri kutarwa ine electoral act
varume ava vari kuabhisa mutemo zvichienderana nekuti wabuda mumba maani kunyange navamunangagwa havakodzeri kutendenge vari eregistered voter inyaya chete inenge isina kuendeswa pamberi kwematare nekuti havagari pavari registered to vote is not a resident in that constituency vanogara kune imwe constituency muna 2018 munorangwa kuti vakajonga kuti tine makandidheti mamwe aigara kudiaspora vakangouya nekubva vakukwidza havana kutsvagirwa tunhaurirana tesent nekuti vanenge vaonekwa kuti havana serious threat yavanopedza
regai tipe vamandaza mukana wekupindura vamandaza
isuse zanupf hatinei nemitengo iri kuitwako zvinonzi izvo takaketcha mapurisa judiciary nezvese zvinotaurwa izvo aiwa vanhu vanoda kuzvitaura for exidence nekuti ivo vanenge vatadza kuita zvavanotandisirwa kunge vachiita avo vari kukukwidza vamunangagwa vari kugara vachitaura kuti tinoda kuti maelections aitwa murunyararo ivowo ngavafambe vachikurudzira vanhu kuti tiite makampeign edu nemaelections emurunyararo
vatsenengamo vanhu vari kutarisira kuti vakasukuere vanenge vachionekwa munyika vachitanga kutsvaga rutsigiro sezviri kuita vamwe vatungamiri vemapato zvingatarisirwa riini izvi
tinotarisira kuti purezidendi wedu vanenge vachitanga kufamba vachitsvaga rutsigiro nguva pfupi inotevera veruzhinji vachange vachiziviswa asi ndinoda kusvitsa shoko iri kuvana vezimbabwe kuti nhau yedu or struggle yedu haisi yavakasukuere struggle ndeyedu naizvozvo we must own this battle tinofanira kunge tirisu tiri mberi kutsvaga rutsigiro rwokuti munhu atakadana auye agotiitira basa sezvamunoziva mukoma kuti anosvikirwa nedzimu remusha haasiye anotsvaga mvura mamera madhamu huni kuzvibikira doro kuwaridza bonde ozviridzira ngoma kuzvimbira pamwe nekuzviuchirira zvinoitwa nevamwe iye chake kuzongenogara parupasa kana ngoma yarohwa yadandauka sematauriro achiita kwedu anozvitarisirwa kuzosimuka pane chimwe chinhambo kuti adzane so izvozvo ndo richava basa ravakasukuere but zvimwe zvose tinofanira kuti tizviite isu ive mutumwa wedu chete mufudzi wemombe asi mombe sandi dzavo
avanga vari vagodfrey tsenengamu vari kuchikwata chavakasukuere vari parunare muharare mazwo zvakare kubva kunhengo yezanup f vakennedy mandaza vari zvakare parunare muharare muhurukuro yanga ichikokerwa nestudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro ezvematongerwo enyika kudivi remadzimai sezvo nguva yedu yapera regai timutarisa musoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika Iran opinda muZimbabwe kuzoita musangano nemutungamiri wenyika Vaemasunumunangagwa. Bato rinopikisa reTripoC robomera mapurisa mhosva yekuramba achishungurudza nhengo dzaro. Aimbove mutambi wetsiwa nemukurumbira pasi rose Floyd Mayweather asvika muZimbabwe nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina nditungamiri Nkomo.